Isu sema citizens eZimbabwe taona kuti ma leaders edu haana hanya yekuti vatipe mhinduro kuti chii chiri kuitika munyika mumabhenga hamuna mari iye zvino vakuda kuintroducea mabond notes. Tiri kuda mhinduro kuti zvavari kuita izvi zvinorevei muupenyu hwedu. Saka nokudaro tatiisisu hurumende iyi tiiratidzire vaone kuti macitizens havasi kufara. Taratidza kuti hatisi kufara, hurumende iri kufanira kutora matanho ekuti itipe mhinduro kana kugadzirisa zvinhu. Kunze kwekuratidzira pamusoro pemabond notes, tiri kunyunyuta zvikuru neutungamiri hwenyika hunoregerera mbavha vachiramba vachititungamirira vari mumaofisi vachibhadharwa nemari yemitero yedu asi ivo vachiba vachiprotektwa nevatungamiriri. Naizvozvo tiri kuti corruption hatisi kuitorareta zvachose. Ndosaka mangwana tatanga zuva rekuratidzira. Kuratidzira kwamangwana hakusi kuguma mangwana. Yatova nyaya yekuti kana hurumende ikasauya nemhinduro kwatiri raadambudziko kwavari.
Tomboenda kuna vazhuwawo. Vazhuwawo, munoti kudini zviri kutaurwa navazvorwadza izvi?
Mangwana purpose yavo yekupinda mumugwambuka wachimacha imbori yei? Kana vachiti ivo vari kumacha against mabond notes, vambori nemasolutions here avanounza sevana vezimbabwe ekutaridzira kuti aiwa mabond notes aya haasi kushanda, naitafamba nenzira yakadai, pane kuti vapinde mumigwagwa vachiita commotion vachivandalize property yevamwe, dai vagara sevana vane pfungwa, vagara negovernment, vataura vatatsa dzavo kuti isusu tiri kuramba mabond notes but tine solution iri kutaura kuti iyo kuti isusu tiri kuda kuti tifambe nenzira yakadai. Asi sezvo isusu sevana veZANU-P F seruzhinji rweZimbabwe tiri kubheka mabond notes because tiri kuziva kuti ndo ane funduso yeikonomi yedu. And zvachitaura mukoma senzorwadza izvi zvokuti zoni corruption. Corruption ikensa yatiri kutrayo isusu sevanhu seruling party yekuti tidzivirira.
Vazvorwadza, manzwa zvataurwa namukoma Jason kuti muri kunzi hamuna here zvimwe zvamungataurawo kuti ko mabond notes akasashandiswa poitwa sei?
Ini ndida kuti nditange kubvunza kune mukoma wangu wandinaye pafoni kuti hurumende yavari kutaura kuti inogona kugara pasi nemacitizens ihurumende ipi? Kana iri hurumende yeZANU-P F haina nguva iyoyo. They see us as their subjects. ZANU-P F inotoona isisi macitizens sekunge tiri mainstrument avo kana kuti tiri masubjects. They have no time for us. We book appointments, they don't see us. Kana vachida kuintroducea bond note, ngavadzoke kwatiri titange patsva kutaura nezvazvo. They do consultation and my due processes oitwa totambira bond note. Asi zvavakaita izvi kuti vari kuadvertisa vachispenda $3.2 million pamaadverts kuti vaite hoodwink macitizens kutambira bond note hazvisi kugoneka. Uyezve ndiri kuti bond note harisi kufa rakashanda muZimbabwe, harisi kufa rakashanda muZimbabwe. Tariramba isi macitizens, saka harife rakashanda.
Mukoma Jason,
macitizens amuri kutaura ngeapa, isusu tinotaurira ruzhinji rweZimbabwe. Vamangudya vakagara nemi pasi mukataridzawo pfungwa dzenyu, asi mungarambe bond note kuwa isusu tichitaura kuti tiri kukwinza mainstrument anosupplimenta kuti matech strategies ari munyika medu aite akwanise kutaurawo izvi.